pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu pa Facebook page yedu ye VOA Shona chinokokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye nasi tanga tiri kutarisa zvemitambo. Hello my titi.
Hello mazi unofare. Tarangurwa my titi kubva batitari chinji.
Asiri kuberekwa murodzadzi. Tanangurewo maititi, tinoona vazhinji vari kutarisirawo kune mitambo nenyambo dzimwe dzamunounza nemamwe mabasa amuri kuita kuti vambowanikwa vachinyeutsa mamiriro akaita zvinhu munyika. Mune zvirongwa zvipi zvamakaronga pari zvino?
Next week, chikongo kana mazuva mashanu manana, ndiri kuUK kuBirmingham. Musi wa19 ndiri kuBirmingham. Musi wa26 ndiri kuSouthern-on-Sea. Ndiri kuvakoka kuti kana vari nzvimbo idzodzo vangavauye tifare pamwe chete namaititi kubatiti kondoega nguva yatinowana kaikumboiwo mhiri tichitamba tese tichiona hama dzinodikanwa nekufara tiri pamwe chete.
Saka zvii zvamuri kuvavimbisa kuti muchange muri kuita ipapa?
Tinoita zvakawanda. It's a gospel concert, as you know, kuti ndiri muimbi zvakare. Saka ndichange ndichisanganisa zvose, kuimba nekutsekesa vanhu nekurelieva vanhu vane masitiresi ikoko. Chasiya taedza kuti taona kuti stress nemaBP zvambodzika. Zvosiya tazvidzikisa ikoko nokuti ndobasa redu.
Zvakakosha sei kuti tione vanoita zvemitambo semi vachiwanikwa vachiita mitambo ya mukwita?
Zvakakosha nekuti unoona dzimwe nguva mavela vanhu vane maproblems dzimwe nguva hauzorwere unoda dokta unongoda kuseka. Zvatinoita zvezvi tichida kurelieva vanhu including isusu vacho titori nemutoro vati ukagara wakangosungikana uchingofunga kuti saka zvichafamba sei nyange zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika yedu hazvirikuti ngatigarei takangokwindimara. Patone nguva yekufara yekumbobvisa mastress nekudzikisa maBP.
Amaititi, takaona nezuro kwanga kuine All White Party imomo mararomo kwataiona vana Jimimba nevamwewo vachitamba vachinakidzwa. Maamuriko here kushampopoko?
Kushampopo ndandisiko. Ndandisiko ndaitovaoni function samuri. Katomuka ndichivakumbira maleftovers. Inino mangwana ndine pati yatiti. Aifanira kuita 10 musi wa17. Vazvinyewo kuti ndaakufamba ndachiregai ndinoziya ndamiitira.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.